This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kurume 4 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinatenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mhiri zhonga inoitika pamusika wefodya, varimi vachiramba mutengo wefodya wanga watarwa.
Human Rights Watch inokwidza kutambudzika kuri kuita vanhu vekunowa nenzira chekusangano reUnited Nations.
Nyanzvi dzoshora maitiro ehurumende mukupa makambani marezinesi ekutepfenyura.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga adaidzwa nhasi kuzodzimura mhirizhonga inonzi yatadzisa kutengeswa kufodya pazuva rekutanga kumusika wefodya weboka Tobacco Auction Floors. Varimi varatidzira vachiramba mitengo yanga iri pasi yanga ichida kutengeswa nayo fodya yavo. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi azodaidzwa kuti adzimure kuratidzira uku. Musika wefodya wavhurwa zviri pamutemo nhasi kuboka Auction Floors negurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima. Zvinonzi bhero rekutanga ratengwa nemadhora matatu nemasendi makumi mashanu pakirogiramu, asi mamwe mabhero azotevera mumashure meiri anonzi anga otengwa nemitengo yanga yakaderera zvakanyanya zvekutosvika kumasendi makumi maviri pakirogiramu. Izvo zvinonzi zvatsamwisa varimi.
Gore rapera fodya yakatengwa nemadhora mana nemasendi makumi masere nemashanu pakirogiramu pazuva rekutanga rekutengeswa kwefodya. Gore rino varimi vane misika mitatu yavanokwanisa kunotengesera fodya yavo inotiboka Auction Floors, Tobacco Sales Auction Floors pamwe nePremium Tobacco Auction Floors. Studio 7 yakundikana kubata mukuru weTobacco Industry and Marketing Board vaAndrew Matibiri kuti tinzwe kuti fodya yakwanisa kutengeswa nhasi pamisika mitatu iyi yakawanda zvakadii sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa avanga vari kuboka pavhurwa zviri pamutemo musika wefodya.
Nhasi ndichowadzo musi wavhurwa musika wekutenga fodya unenzi auction. Zviri paauction floor imwe chete zvichinjarumwa pagorera. Gore rapera yakaitwa kune auction floor isiye yaitwa kuboka uko ndokunenge kuna guest of honor ndokune macaptain of industry. Saka ndokunotambwa ikoko then vanhu vosiyo vachienderera mberi. Saka kune zvaitikawo yatanga kuitwa auction iyeye mberi rokutanga raita $3.50 per kg. Mamwe anga arikuzodadara kuti mamwe azotinyanya kudzika mutengo ndokubva varimi vashatirwa nazvo ndokubva vapopota vachirambidza kuti misero yacho ingaitirwa kuendera mberi. Maauction maviri aya mafloors maviri aya vatango futi nhasi vanga vachizotanga kuma10 kwaifanira kutangwa ndokugunda vangasakwanisa kutanga kwacho kwazvabvhurwa pamutemo kusati kwatangwa uko. Ndasatanzwa kuti kwacho kuzvazofamba sei asi ukuyeshuwa paita mhirizhonga yekuti varimi havana kuzosara nemamwe mapuraizi anga akudaidzirwa.
Ndiani anoisa mutengo unenge uchitengwa nawo fodya? Murimi ane mukana here wekutaura kuti ari kutarisira mari yakati pakg?
Paauction pane vanoshambadza, kune vanotenga. Pane grader, fodya inopinda yakagredwa inoitwa magrade ayo. Mushambadzi achishambadza vanotenga vachisumudza maoko kuti ida ida, kana vakakwikwidzanawo mutengo wokwira. Pakashaya nekwikwidzawo uyo anoshambadza anoramba achidzikira kusvikira awana munhu aguma mutengo iwoyo.
Saka pazokwanisa here kunge pachitauriranwa kuti kutengeswa kwefodya uku kuenderere mberi?
Kutengeswa kwefodya hakutogumiri kuchaitira mberi asi nhasi semusi vanhu ndopapaka ungarumwa zvikuru nokuti ndopanga pachiitwa inonzi official opening kuvhurwa zviri pamutemo naminista vanga varipo ndosaka paa pakawanda vanhu fodya haingamiri hayo asi kutoti isicho vamiriri varimi tida kuzonzwawo nevebazi redu rinoona naizvozvo rezitobva kuindustry marketing board kuti vatiudze kuti ko iyo fodya iyi yazoita mutengo wanyanyisa kudzika iyi yakamira sebodi ndonyanzvi redi tikazvai zvakamira sei ndeitaa kuziva zvokutaura kana zvanhu vatingapekuvarimi.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Chikwata chesangano reInternational Monetary Fund chinoti chinobvumirana nehurumende kuti upfumi hweZimbabwe haugone kusimukira pasina rubatsiro rwemari kubva kumasangano akaita sairo reIMF, reWorld Bank nemamwe. IMF iri munyika kuzoongorora mashandiro echirongwa chekugadzirisa upfumi hwenyika cheSuccessor to Staff Monitored Program chiri kuitwa nesangano iri nehurumende yeZimbabwe. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzedare reparamende dziri mukomiti inoona nezvemari, mukuru wechikwata ichi vaDomenico Faniza vati Zimbabwe inofanira kugadzirisa ukama hwayo nemasangano aya nedzimwe nyika kuti upfumi hwayo hufambire mberi. Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti makore makumi mashanu nyika isina rubatsiro kubva kunze anoita kuti zvinhu zviome munyika. Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti Zimbabwe iite zvese zvakabvumiranwa pachirongwa cheStaff Monitored Program sezvo chiri icho chinhano chekutanga mukugadzirisa ukama hwayo nemabhanga ekunze pamwe nenyika dzinopa rubatsiro. Chirongwa ichi chinosungira kuti Zimbabwe ibate mari zvakajeka, ishandure mashanduro amabhanga pamwe nebhanga guru munyika uye kujekesa mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema. Vati izvi zvakaoma asi vakati zvinofanira kuitwa kana nyika ichida kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika nemasangano akaita seIMF. Asi vafaniza vati zvinofadza kuti Zimbabwe inenge iri kutora gwara rakanaka pachirongwa ichi sezvo pane zvashanduka pamafambisirwo ari kuitwa upfumi munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kunyange hazvo pane zvashanduka, hurumende ichiri kusangana nematambudziko akawanda ayo anogona kuvhiringa hurumende nekuitadzisa kuzadzikisa chirongwa cheStaff Monitored Program. Imwe yenyanzvi idzi Vanyasha Muchichwa vati nyaya yekuwandisa kwevashandi vehurumende, kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende pamwe nekusajeka kwemutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema inyaya dziri kunetsa kugadziriswa nehurumende, uye izvi ndezvimwe zvinogona kuvhiringa chirongwa ichi. Pabvunzwa vafaniza kuti sei IMF isiri kubatsira Zimbabwe sezvairi kuita Greece iyo iri kutatarikawo munyaya dzeupfumi, vafaniza vati vanobatsira nyika dzisina zvikwereti uye vanokwanisa kubatsira Zimbabwe chete kana pachinge pave newirirano pakuti ichabhadhara chikwereti chayo sei. IMF iri kubatsira Zimbabwe kugadzirisa upfumi hwayo pamwe nezvikwereti zvayo kuti ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika. Vafaniza vati izvi zvichaitika chete kana chirongwa cheStaff Monitored Program chabudirira. Chikwereti cheZimbabwe chemukati menyika nekunze chave kudarika mabhiriyoni 10 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch rakwidza kumuzinda weUnited Nations nyaya yevanhu vakamanikidzwa kubva kutokwe mukosi nemafashamo emvura vachinogariswa patsva kuNuanetsi Range. Sangano iri rinoti vanhu ava vari kuregererwa nehurumende uye vave kunonga svosve nemuromo.
Gurukota idzva rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emahofa vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vanhu ava havana kugariswa zvakanaka uye vari kuda kuvatsvagira imwe nzvimbo itsva. Vanhu ava vanosvika zviuru makumi maviri uye vanoti nzvimbo yavari kugara haina mvura yakachena uye vari kurumwa nenyoka nemabuwe, vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano chesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga, avo vanoti vakaenda kunopira nyaya iyi kumuzinda weUnited Nations muNew York vachiti zvinhu kuNuanetsi Ranch hazvina kumira zvakanaka.
havana chokubata, havana chikafu, vari kugara mumatende, havazivi kuti pavagere vanokwanisa kurima here kana kuti kwete. Nekudaro panodiwa rubatsiro nekukurumidza kuti vakwanise kuwana chouviri, vakwanise kudya nekuriritira mhuri dzavo. Uyewo zvakare vekunze vanokwanisa kuti vataurewo nehurumende yeZimbabwe kuti ichimbidzike kugadzira ugaro hwevanhu vekutokwe mukosi, nekuti pavari iko zvino pane makakatanwa ekuti vamwe vanoti nzvimbo ndeyavo, vamwe vanoti haisi yavo, hurumendewo inoti ndepavo. Panoda kuti pazivikanwe kuti pavachagariswa chaipo ndepapi, uyezve vapuwawo here mari yavo yekombanzesheni yakakwana yakaringana vakwanisa kuti vaenderere mberi neupenyu hwavo.
Ko, sangano reUnited Nations ringapinde papi apa?
Sangano reUnited Nations ndiro ranga richitungamira kuyamura nekupa rubatsiro kuvanhu ava kubva pakaitika mafashama emvura mugore rakapera muna February. Asi vakazviita kwemwedzi mitanhatu chete. Chinodiwa iko zvino ndechekuti United Nations izive kuti hapasati pawanikwa kugadziriswa kwedambudziko revanhu ava, nekudaro United Nations inofanira kuenderera mberi ichipa rubatsiro kumhuri idzi dzekutokwe mukosi. Asi zvakadaro vanofanira kuonawo zvakare kuti vakwanisa kutevera rubatsiro urwu parwunopiwa kuhurumende kuti vasvitse kumhuri dzitokwe mukosi, nekuti dambudziko ratakaona tichifamba nderekuti dzimwe dzenguva rumwe rubatsiro rwaitsaudzwa rumwe ruchiiswawo kunzvimbo dzithiridzo, vanhu mhuri dzichisara dziine nzara asi rubatsiro rwapiwa. Ndiwo rimwe dambudziko ranga riripo. Zvakarewo dambudziko rekuti hurumende yanga yava kuti kuti tikupei rubatsiro, dzimwe nguva munofanira kuti mutange magashira zviripo. Zvese izvi zvinenge zvisiri pamutemo, zvisina kutsarukana. United Nations inofanira kuona kuti zvese izvi hazvisi kuitwa. Zvakarewo kuti kodzero dzemhuri idzi dzazadziswa, dzachengetedzwa.
Chipanga Mazano musangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vari parunare muno muWashington DC.
Sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe nhasi rashora zvikuru hurumende nekupa makambani anonzi akarerekera kuZANU PF marezinesi ekutepfenyura. Broadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yapa makambani masere marezinesi. Makambani akawana marezinesi aya anosanganisira AB Communications, Ray of Hope, Kingston's, Fair Talk Communications neZim Papers. AB Communications ikambani yakavambwa negurukota reZANU PF vaSuperman Ndwanzira uye ndiwo muridzi weZFM. Zim Papers ikambaniwo yehurumende uye ndiyo muridzi weStar FM iyo yakapiwa rezinesi makore mashoma apfuura pamwe chete neZFM.
Nezuro, AB Communications yakapiwa rezinesi rekuparura Gogogoi FM kumasvingo neFair FM kugweru. Zim Papers ichavhura Diamond FM kwamutare. Ray of Home yakapuwa rezinesi YAFM kuzvichavane uye Kingstones yakapuwa rezinesi renyaminyami FM kukariba neK100.4 FM muHarare. Fair Talk iyo inotungamirwa navakondi Mhlanga yakawana rezinesi Sky Metro FM kuBulawayo neBreeze FM kuVictoria Falls. MISA Zimbabwe inoti makambani aya ane chekuita nehurumende. Hatina kukwanisa kutaura nehurumende nezvenyaya iyi, asi mutungamiringomo weStudio 7 abata mukuru weMISA Zimbabwe vaHlanhla Ngwenya vanoti vari kushora zvikuru kusapuhwa kwemakambani akazvimirira oga marezinesi.
Isusu semisa tino gamuchira kuti paitwa dzimwe nefenyuro. Pane vanhu vapiwa malicense kuti vabroadcasti muno muZimbabwe. Asi chichemo ndechekuti avo vapiwa malicense vanhu vatingati isusu vanodyidzana nehurumende vanobva mubato reZANU PF ishamwari dzebato reZANU PF. Izvi zvinokonzera kuti titi isusu sei vanhu ivavo vachipiwa advantage kudarika vamwe. Isusu chichemo chedu ndechekuti chero zvo pasina mutemo unoti vasaone kana kuti vasaite nepenyuro dzavo, asi ngatibhalansei zvinhu zvacho. Neavo vasiri mubato reZANU PF vasingadyidzani neZANU PF vapihwawo maopportunity okuti vabroadcast sezvakatarwa muconstitution kuti munhu wese ane right yokuestablisha media house yake muno munyika.
Pane zva muchaita here vangwenya sesangano nezvenyaya iyi?
Isusu sangano remisa tinokurudzira kutaurirana. Sezvakadaro zvinoreva kuti ticharamba tichingotaudzana nehurumende kuti vaone kuti pavanopa malicense akadai aya vanofanirwa kuchinja gwara ravari kushandisa kupa malicense, yatingati iyo Broadcasting Services Act, inofanirwa kuongororwa kuitira kuti ipe maopportunities vanhu vakawanda, nekuti mutemo wacho zvauri zvino unodzivirira vamwe vanhu kuti vapindewo mubroadcasting vaitewo nhepfenyuro dzavo. Saka itusu patinotaura nehurumende, yes, tichagunun'una nezvaitika, uyezve tichikurudzira kuti dai vatarisa mutemo weBroadcasting Services Act, dai vaumba sangano rinopa malicense rakazvimirira roga ratinoti independent regulatory body, ichazopa malicense pasina kugunun'una.
Vanhlanhla Ngwenya ndivo mukuru wemisa Zimbabwe, vanga vachitaura vari parunare natungamiri Nkomo Studio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kupiwa kwemaresinesi yekutepfenyura kumakambani anonzi akarerekera kuhurumende.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutaura nesu paFacebook page yedu, moenda pa VOA Shona. Endai pa page iyi moratidza kuti munotifarira kana kuti click like us.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bazi rezvemitemo nekuyananiswa kwayo muAmerica rinoti rapedza ongororo yaro yemashandiro emapurisa muguta reFerguson mudunhu reMissouri, inoratidza kuti mapurisa emuguta iri anogara akatyora kodzero dzevanhu vatema kuburikidza nekushandisa simba zvinopfurikidza mwero pavanhu ava. Bazi iri ratiwo mapurisa emuFerguson anogara achisunga vanhu vatema pasina mhosva dzakati tsvikiti dzavanenge vapara. Ongororo iyi iyo ichaburitswa nhasi inotevera kuferefetwa kwemwedzi mitanhatu kwemashandiro emapurisa aya, uchitevera kuurayiwa nemapurisa kwemukomana wechitema Michael Brown, apo mufi akanetsana nemumwe mupurisa wechichena uyo akamupfuura akafa. Mupurisa uyu anonzi Darren Wilson. Dare redzimhosva rakawana Wilson asina mhosva yekuuraya Brown, izvo zvakakonzera kuti maguta akawanda muAmerica muite kuratidzira.
Zviri kubuda musarudzo dzakaitwa muLesotho zviri kuratidza kuti hapana anganzi ndiye akakunda musarudzo idzi, izvo zvinogona kuti munyika iyi muve nehurumende imubatanidzwa. Bato remutungamiri wehurumende vaThomas Tabane reAll Basotho Convention rakawana zvigaro makumi mana richitevera bato reDemocratic Congress rine zvigaro makumi matatu nezvinomwe. Panga pachidiwa zvigaro makumi matanhatu nechimwe kuti bato rinzi rakunda. Zvabuda izvi zvakaitwa mushure mavhoti ndinodzokorora. Zvabuda izvi zvakaitwa mushure mekunge mavhoti ose averengwa.
Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeAmerica vaJohn Kerry pamwe negurukota rezvekunze kweIran vaMohammad Javad Zarif vapedza nhasi hurukuro dzavo dzemazuva matatu muSwitzerland. Vakuru ava vanoti hurukuro dzavo dziri pamusoro peurongwa hweIran hwenuclear uye vanoti dzafamba zvakanaka.
Munyaya dzinotarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, mukuru webazi reEcocash mukambani Econet amai Natalie Jabangwe Morris vanoti vari kufara nedanho ravakatora rekudzokera kunoshanda kumusha. Amai Jabangwe Morris vanoti pave negore vadzokera kunoshandira Econet uye zvinhu zviri kufamba zvakanaka pari zvino mubasa ravo. Amai Natalie Jabangwe Morris, mumwe weavo vanga vari pamusangano mukuru weAfrica Business Conference wakaitwa kuHarvard University kuBoston, Massachusetts mukupera kwesvondo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizere nezvavakadzidza pamusangano uyu uye kuti vari kugona sei kushandira munyika zvichitevera kugara kunze kwenyika kwemakore akawanda.
Zvandadzidza ndezvekuti zvoni vanhu vazhinji vari kunze kwenyika vatinoti diaspora vane shungu dzekuti zvoni vaone nyika dzavo kumusha dzichibudirira. Kuona zvinhu zvakadaro zvinhu zviri kukurudzira ndichibva panzvimbo yekuti nini wondanga ndiri kudiaspora kwenguva yakareba inosvika makore 14 years ndichizodzokera kumusha. Vakawanda vari kufunga mafungiro atiri kuita end ndofunga tichaona vakawanda vachidzokera kumba kuti tikwanise kunovaka tese.
Zvii zvakaita kuti mudzokere kumba uyezve munoita basa rei?
Ndinoshanda kuEcoCash, inova company kuEconet, kwandiri responsible kugrowa business iroro.
Chimboti taurai nhoroondo yekudzidza kwamakaita uyezve kuti makazofunga sei kuti muwanikwe muchidzokera kuZimbabwe?
Ndakabva kuZimbabwe ndichingopedza maA levels angu ndikaenda kuUK.
Makadzidza kupi?
Ndiri kuUK kuZimbabwe Chinoi High. Ndichibva ndaenda kuUK kwa ndakanotanga kunoita degree yecomputer science ndichizoona scholarship ndiri pakati pemy degree kuti ndinopedzisa kuSpelman College kuAtlanta. Ndichizodzoka back kuUK ndikatanga kushanda mutechnology sector but mumabhengi mune zvekuita nezvemasolutions emabanks. Ndichizodaro ndapedza makore anobva kuinvestment banking ndikaenda kuretail banking. Ndichibva ndazoita MBA yangu kuImperial College London. Ndichibva ndazoconcentrata mukuvaka mastrategies ekambani yandaishandira inonzi NCR ndichiita digital strategy yavo yekuti vafambire mberi nenyaya dzetechnology mubanking sector across 52 countries. Ndichibva ndazofunga kuti ai zvakwana zvatadzidza ikoko kunze kwenyika zvakafanira kuti tiende nazvo kumba tichinobatsira makambani yedu yekumba.
Asika vakawanda vanoti ivo pari zvino zvina zvina kumira zvakanaka munyika, sei makafunga kuti mudzokere panguva izvo zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka?
Maopportunities ariko akawanda. Pane nyaya dzakawanda dzinotaurwa maererano neAfrica dzatinonzwa tiri kunze kwenyika. Asi ukaenda muAfrica macho ukararama nevanhu vemuAfrica unotanga kuona kuti mamiriro ezvinhu akasiyana nezvatinonzwa kunze kwenyika. Iriko mikana irimo muAfrica inoenderanawo nezviri kuitika muAfrica and iopportunity yekuti isusu tishandure zvimwe zvinhu zvinonzi maproblems zvinoda kuti tibatire takawanda tichiunza rudzidzo rwakasiyana siyana runobva kune dzimwe nyika tichiona kuitawo kwavakaita kuti vagadzirise wangari maproblems kunyika dzavo. Hapana nyika inongotanga zvinhu zvese zvakanaka asi vakashanda kuti vasvike kwavari ikoko. Ndomukana watinawo isusu nefundo dzedu nemaexperience edu atakaita kunze kwenyika ekuti zvoni tigadzirisewo iye atinoti maproblems tichimatena kuti aite maopportunities. Zvinoitwa izvozvo takawanda takabatana tichikurudzirana kuti tiite zvinhu zvichienda mberi.
Semudzimai ndiani anonzi Natalie? Chimbotiitsana ngurureo nezvemhuri yenyu uyezve muri kuti makastuda engineering, makafunga sei kuti muwanikwe muchiita engineering?
Ndakaita engineering ndisingade kuita computer science engineering ndisingade kuita basi vabereki vangu vakati ndiite nokuti vakati ivo vari kuona kuti nyika yanga ichienda kune zvinhu zvetechnology. Vakagara neni pasi vakati isitaona zvakafanira kuti kana tiri kuzospenda mari yedu tichikuendesa kuchikoro unofanira kuti uite zvinhu zvetechnology. Ndo muitiro wandakaita. Izvozvo zvakandibatsira ndizvinhu zvatiri kuona zvichindibatsira zvandinofarira zvandinoenjoya. But inini sanatale ndinowanikwa ndiri musikana mumwe chete mumhuri yevakomana 4 but ndinowanikwawo ndiri amai vakawanikwa vane mwana mumwe chete.
Avanga vari amai Natalie Jabangwe Morris, mukuru webazi reEcoCash mukambani yeEconet, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuHarvard Business School kuBoston muAmerica.
Imwe mhuri yekumbare yakabatsirwa nevana vana mwedzi gumi yapfuura asi yange ichiri muchipatara cheHarare Hospital yabudiswa nhasi sezvo yawana pekugara kuWaterfalls yakamirira kuvaka imba yekugara. Mhuri yekwaMutasa yakabatsirwa nezviuru zvishanu zvemadhora nesangano reWezhira ndiwo neTrust mwedzi wapfuura. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naMai Mutasa kuti tinzwe zvaitika.
Tabuda muchipatara nhasi. Tengo tengo na mwe kuti akatibatsira nemari saka chipatara chakabvisa tizvoni timboendai sezvo pane mari iripo shoma mokwanisa kumbobhadhara renji pamazuva mashomari teera imba ichitanga kuwakwa
saka maku unogara kupi
saka kubuda kwataita nhasi muchipatara tiri kuota fovhi takakwanisa kurenda
makatarisa magariro amuri kuita munokwana here imi nevana
zvinenge zvingoro zvekumanikidzira zvichimirira sezvo vakatarivanokwanisa kutibatsira pa3 months zviri kutevera
saka muchatanga riini kuvaka imba
aizvizvi hatisati taziva nokuti material yaisati yatanga kuunganidzwa saka izvizvi handisandianoruzivo rwekuti imba ichatanga kuvakwa rii
asi vana vatora sei kumbowanikwa vachibudawo vachienda pavo pekugara pasiri muchipatara
zviri nanewo nekuti umwe wacho muhombe uyo anga achingogara nababa vake mazuva ese saka izvozvo asarawo namai vake vamwe vangoonawo zvichi vasunungukirawo izvo vachitambawo pakasununguka
paimba yamuri kunogara iyi muchange muchibhadhara rent here
rangi kubhadharwa 250 ndanichingotiwo mhuri yezimbabwe ndibatsirewo ndikwanise kuti imba yevake munongozivawo pekunodza nevana dzakafamba dzimba dzakawanda vachingoti hatidi vanhu vane vana 5-1 nana 2 zichienda mberi saka ipapo patakazongowanawo vakazongonzwisisawo zvavo bhadhara sechema chema tiki hatinawo zvekuita ende hatina kwekuenda kwatatigara kwacho hakuchaiti hakuna kana imwe waniri nekuti tiyedzei saka ndopa wakazongozvisisa saka takazongotiwo mezi pamwe pa3 or 4 months kunenge kwavako kana tirini tozobuda ndokuzozvisisana kwatakaita
avo vanga vari amai Alice Mutasa vanozivikanwawo nerekuti amai Makwadzi vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuWaterfalls muHarare.
Aiva vateereri, yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Tinoziva kuti vazhinji vakagarira kunzwa kuti tsamba dzavo dzabatwa-batwa here pano paStudio 7. Munyoro wekutanga anoti makadi jongana Blessing pamberi nebasa varume rambai muchitudza chokwadi kuno kuZimbabwe kwete zveZBC inoswero imba vamugabe zuva rose kuno kuMhondoro tanzwa neurombo mabasa hakuna MP wedu waWebster Shamu vakatipira gotsi kare kare mundikwazisiriwo hama dzangu dzekwambiriza kunyanga sisi aida ndinoti pasi necorruption paungwe apo ndini Lawrence Mukwashi ndiri kumanhema kuMhondoro muverengo wetsamba yangu varume ndini mukoma Lawrence ava ndimukoma Lawrence vanyora pafacebook page yedu yevoa Shona Blessing
vamwewo vanyora ndimukoma Aaron Chimbo ipo pafacebook ipapa vachiti maswera sei vakoma jongana Blessing ndinonzwa kufara nekuti panhau dzakakosha tinongoti rambai makadaro vakomana asi isu kuno tanzwa nemusangano wezanupf kudai mwari vapindira pamwe tingararama ndikwazisirewo hama dzangu size kazembe maritai vari kukaroi hurungwe nemudzimai wangu uye nondigonera melody mutsena vana vangu anita nashama chimbo
aiva vateereri nguva yedu ndo yaita shanje asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kustudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pastudio 7
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
mhirizhonga inoitika pamusika wefodya varimi vachiramba mutengo wefodya vanga vakaderera
Human Rights Watch inokwidza kutambudzika kuri kuitika kunowaninzi ranch kusangano reUnited Nations
nyanzvi dzoshora maitiro ehurumende mukupa makambani marezinesi ekutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kande.